Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. It's a Friday, July the 16th, 2021. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Uthanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. According to the Ministry of Health, as of yesterday, July the 15th, Zimbabwe has so far 78,872 COVID-19 positive cases as of March last year, and we including 49,774 recoveries and unfortunately 2,418 deaths.
Yesterday we reported 86 deaths. That's a record so far this year. We also reported 2,491 new infections. In terms of daily vaccinations, those who got their first vaccination yesterday, the number is really impressive. Some 47,506 people received their first dose. And that increased the number of first dose recipients to over 1 million. We now have 1,036,252 people who have taken their first jab. And as for those who have received both vaccines, they are now 630,610. Yiko lapha isikhona njengesizwe sikhangela amanani omkhuhlane we-coronavirus lamhlanje bakwethu. Izolo sibe labantu ababhubhileyo abangu-86 kwazoba labangu-2,491 ababanje lumkhuhlane, okungangokuthi bonke asebetholakale evelo pupane lobo sebe ku 78,872 ukuthi asebe bubhile bonke sebe ku 2,418 abaphethwe ilumkhuhlane. Sikhuluma nje singathi ngama active cases sebe ngu 26,680 kanti ke abahlatshwayo izolo kuhlatshwe abantu abangu 47,506 abathole ijekiseni yabo yakuqala, okungangokuthi inani lasebehlatshwe ijekiseni at least eyodwa selidlule ku-million. Sesiku 1,036,252 abahlatshwe esibili njalo ingekugcina izolo bangu 5,716 okwengeze inani lasebeqedile ukuhlatshwa laya ku 630,610 maf. Omnye wami umavela silapha, yebo maf, usukhona
qhubekaawo bahlanga ova kuphinda muchirongwa chedu nasi tiritarisa isu pamusoro pedenda rechirwere checovid-19 icho chatekeshera munyika pari zvino, uyezve tichange tiri kutarisa pamusoro penhomba dziri kubayirwa vanhu panyaya iyoyi yecovid-19. Bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro July 15 pane vanhu vanosvika ivo 78,872 vabatwa nedenda iri recovid-19 kubva richatanga muna March gore rapfuura. Tozotarisa kuti vanhu vanosvika ivo 49,774 vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri vakarikunda. Asi kunewo vamwe vakabatwa nedenda iri vakatadza kurikunda vari pa 2,418 deaths. Uyezve nyika yeZimbabwe pari zvino vari kutaura ivo bazi rezveutano kuti pane vanhu 1,036,252 vabayiwa nhomba yecovid-19. Asi hurumende uyezve nebazi rezveutano vanozivisa kuti panofanira kunge pane vanhu 10,000,000 vabayiwa nhomba iyi kuitira kuti pawanikwe ipo paine inonzi iyo head immunity, kuti chirwere ichi chisazoramba chichipararira, uyezve kuti kana munhu achibata asazowanikwa iye achitorwa upenyu hwake. Saka ndozvimwe zvatange tichitarisa ipo pano, tichitarisa zvakare zviri kuitika muSouth Africa panyaya yemhirizhonga iri munyika iyoyo nezvimwewo zvematongerwo enyika.
And now we have our first guest as we talk about the coronavirus situation in Zimbabwe as well as the vaccinations that are now beyond 1 million. We have Dr. Solwayo Ngwenya, director of Mpilo Central Hospital in Bulawayo. Dr. Ngwenya, good evening and welcome.
Welcome. Thank you.
Yes. We saw yesterday, Dr. Ngwenya, Zimbabwe surpassing the 1 million mark in vaccinations. What's your take on that? I'm sorry, Mav, we've lost Dr. Ngwenya there. Let me try and reconnect. But I was asking him about the 1 million mark that we achieved as a country yesterday in terms of vaccinations. Siyazi ukuthi amajekiseni ebengana yasilela elizweni kodwa last week sibone kubuya amajekiseni angu 2 million elizweni. Sesilaye njalo uDokotela Solwayo Ngwenya lapha. Dr. Ngwenya, I was saying that Zimbabwe surpassed 1 million in vaccinations yesterday. What's your comment on that? Tine dambudziko apa Mav, runare rwa Dr. Ngwenya ruri kuramba ruchingo kata. You can take it away while I try to reconnect again with him.
Yes, apo tanga tichiedza kuti titaure na Dr. Ngwenya vari kuBulawayo, asi tine vamwe vanyarikani vedu vari pano, saka regai tibvatangoenda kwavari vanomirira ivo mapato emunyika.
Thank you.
Tukutarisa isu nyaya yedenda iri COVID-19 tinoona kuti muZimbabwe vari kutaura ivo kuti vasvika pa 1 million mark yekuti vanhu vabayiwa nhomba idzi dzeCOVID-19. Tombotanga nava Dr. Mavaza veZanu-PF, munoona sei izvi?
Kutanga, I think tinoda kukorokotedza nyika yeZimbabwe nechirongwa chairi kuita chekudzivirira chirwere chedzivamupengo nenhomba iri kubayiwa vanhu pachena kuchitatopfuura vanhu vanokwana kuita million, which means chinangwa chenyika ndechekuti munhu wese ari muZimbabwe risina basa kuti ndiwei kana kuti abvepi anofanirwa kuti arapiwe. Chokwadi, chirwere chichatekeshera nenyika, chirwere chedzivamupengo ichi. Kuvanhu vari kufa, mafigures atiri kuona kubva kumusha akaita se86 vakafa nezuro chete anogona kupfuura ipapo nemazana, nekuti kune vamwe vari kufira kumisha kumamisha vasiri part of statistics dziri kubuda. Kune vamwe vari kufa vasina kutestwa. Kunyange hurumende iri kuti munhu wese anenge afira muchipatara anotestwa COVID after aenda kunovigwa, but kune vari kufira kudzimba vasina mari yekuenda kuzvipatara kumamisha. Saka chiripo chekuti nyika yakatarisana nenguva yakaoma, nguva yakarema yekurwisana nechirwere chedzivamupengo. Ndoda kutenda kuti sematauriro ari kuita hurumende, nhomba dziri kuuya dzakawanda. Tanga takatarisira nhomba yafanira kunge yakasvika nezuro, sekutaura kwakaita Minister Mthuli last week kuti kuchauya nhomba dzinokwana kuita 1,500 doses. Hadzisati dzasvika, hatizivi kuti pane chamisa here mumugwagwa, asi kune rimwe shoko zvakare riri kubva kuhurumende rekuti nemusi wechipiri kune imwe nhomba iri kubva kuChina inopfuura 250,000 madosis. Saka takaona izvi tiziva kuti kana vakaramba vakadzvanya pavaka dzvanya ipapa tinokwanisa kukurira kuti ruzhinji rweZimbabwe rwese rukwanise kubayiwa chimwe chiri kufadza mavadiwa atereni ndechekuti nimbikini Zimbabwe yakaita kana kuti macenters kumaruzevha kure kumamisha kuti vanhu vapote vachienda kunobayiwa saka vari kuita chirongwa chekuti vanhu vauye bhuku nebhuku vachibayiwa uyezve zvimwe zvakaitika kubva nezuro zvichienda mberi parerenyatwa pachipatira cheparerenyatwa hauchamirira appointment vakungobaya semasvikiro avaita iya inonzi first come first serve kana vangosvika vanobva vatongwa kubaya nhomba obva vatonyora kuti vabaya yekutanga odzwa kunzi unoya kuzobaya yechipiri rini uyezve chimwe chakanaka tisati tapetera ndechekuti tiri kuona vazhinji veZimbabwe nekuti vaakuona kushata kwakaita chirwere ichi vazhinji vari kumhanya vaakupinda mumitsetse yekuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi ende vaakunzwisisa kuti chirwere ichi chinokuuraya uyezve vazhinji vanofanira kudzidza chimwe chete kuti kana uchinge wabayiwa nhomba iyi hazvireve kuti hauchabatwa nechirwere ichi chinogona kukubata iwo wakabayiwa nhomba iyoyi saka kungoti even wabayiwa tinofanira kugara takazvichengetedza ende tichingoita zvakangoita kare keep our distance nekuvhara mhino nemuromo kuitira kuti zvirwere izvi zvisatibate semavharuro akaita mhino vasvosve izvi zvoratidza kuti vari kuteerera chaizvo zviri kutaurwa nehurumende yekuZimbabwe kunyange havo vari kure asida kutenda kuti mhuri yeZimbabwe dai tikaramba tichiita izvozvi nekuti tiri kurasikirwa nevazhinji ndada kungotiwo kupetera ndingotiwo ndinochema nemustudio 7 nemajournalist ese nekuda kwerufu rwamuvhari Nyaira dai Mwari anyaradza mhuri yake anyaradza hama neshamhari dzake nekuti maitiro amwari atingagone kuanzwisisa asi tinoda kutenda kuti mwari vachatirwisa vachatirwira kuti tibude pachirwere checovid-19 nekuti chatekeshera
aiwa tinokutendai chaizvo Dr. Mavaza Mchunga
Ongo Mava Limzile lapho udokotela Mavaza ukhuluma ngokuthi hayi abantu abaningi bakhanya sebehlatshwa sibili kulezi nsuku ngoba bayakunanzelela ukuthi hayi umkhuhlane uyachinga uphinde lapho wakhalela imuli yestudio 7 ngokubhubha kwake wasebenzela lo msakazo uSandra Nyaira yena obhubhe kuliviki la ethathwa ngomkhuhlane we-COVID-19 lathi siyayikhalela imuli yako Nyaira bakithi sithi hayi tutuzekani bakithi nematambudziko kwabanga babesanda kungena kuhlelo singomsakazo we-studio 7 njalo sekuhlelo lwe-live talk namhlanje sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus kanti sizaxoxa njalo ngeze-politics ezenzakala kwele-South Africa leZimbabwe sibona ukuthi ubaba uMnangagwa umongameli Mnangagwa ukhuthaze ukuthi kube lokuthula kwele-South Africa kodwa siqhubeke ngodaba lwe-COVID-19 okwamanje siye kubaba uTawanda Dzokora owe-MDC Alliance vadzokora tinokugapichirai muchirongwa
makadii mhuri yeZimbabwe makadii Dr. Mavaza
aiwa tinofara edu ko maski enyu okay ticha tiri kuuya ipapo regai tipopinda mune zvecovid kutanga takaona nezuro vadzokora pachi namba yevanhu vabayiwa first dose kana kuti first vaccine yekutanga wandu hwacho hwakadarika 1 million nezuro Tuzwa kuti vakawanda vanga vachishora uyezve vari kushora kuti aiwa hurumende iri kunonoka. Asi mungati chide ine milestone yekuachieve more than 1 million vaccinations.
Achievements, what achievements? But anyway, rega vana veZimbabwe, muri dzeZimbabwe dziri kusikirwa ne hama neshamwari. Ndiri kuziva kuti vanhu vakawanda vari kupera vari kungodonha. Takanzwa kuti kumbari vakangodonha vairi kufa.
Connection yavadzokora. Kovadzokora, tokumbira kuti mubude muchirongwa, then come back as soon as possible, because phone yenyu connection is really bad.
Yeah. Connection yavadzokora and Chunga is not very good, but maybe we can continue with Dr. Mavaza. If you can continue with him, Chunga.
Vamavaza, mambo taura enyu kuti vanhu vakawanda vakunobayiwa mazuva ano, but ndimbokupai an example yezviri kuitika kudzimwe nzvimbo. I know of someone kumaruva uko akaenda kuclinic kaviri achida kunobayiwa nhomba, asi achiwana kuchinzwa hapana mchina wekutesta BP. Saka munhu iyeye atadza kubayiwa nhomba twice nechikonzero chekuti kuklinika hakuna mchina wekutarisa BP. And varipo vamwe vanoziva vane maBP, asi vakangobayiwa vasina kutariswa nekuti vari kutya COVID uko, asi ukuwo vari kuti chero tisina kutariswa BP yacho, rega tingobayiwa chete. Muri kuzvionawo sei izvozvo?
Zvinoenderana Mutunga nenhomba yauri kubayiwa kuti ndeipi. Dzimwe nhomba dzakaita sePfizer nedzekuno kuAstraZeneca yekuno kuEngland nedzimwe dzinobva kuRussia hadzidi kuti utange watestwa BP kana shuga. Hadzina maallergies kana hadzina zvinokonzera dambudziko. But dzimwe nguva tinoda kuti tinzwisise kuti kune nyaya huru yekuti kunyange nhomba iripo kuidistributa kumaruva kune dzimwe nzvimbo kwairi kutora nguva kuti isvike. Uyezvewo uyu muenzaniso wamapa uyu zvinogona kuitika baba kuti mukuru uyu aenda kunotestwa akatanga ataura kuti ane chirwere cheBP saka aroda kutestwa asati abayiwa. Zvaigona kuitika zvakare kuti hatizivi rudzi rwenhomba rwaanga achibayiwa. Kana ruri rudzi rwenhomba runoita kuti ubayiwe BP yako yakaserera, zvaiva zvakakosha kuchengetedza upenyu hwake kuti asangobayiwa kuti munhu angonzi abayiwa, asi amirire nguva chaiyo chaiyo inoita kuti abayiwe. But zvinonzwisa hazvo tsitsi kuti chipatara chinowanikwa chisina mushina wekutesta BP. Dai tanga tiri kuziva kuti chipatara chipi taigona kufonera vezveutano vachiwenga, havanetse kufonera nekuvaudza kuti pachipatara pakati pane zvisipo vaende, nekuti mushini weBP mushini usinganyanyi kudhura ende mushini wekuti haufanhi kushayikwa pachipatara chese kana panobayiwa ro panorapwa vanhu. Saka iyi example iyi inorwadza kuti shuwa tine chipatara chine administrator asiri kugona kupusha kuti mushina weBP unge uripo, nekuti haudhure. Unogona kutenga kana mufamasi iko kumusha or anywhere else, anybody can donate it. So I think it's very sad if that happened. But see zvandambo taura hatingatange kumhanya kukanda miseve tisingazivi kuti aida kubayiwa nhomba ipi, ende uyezve chii changa chamboitika kuti atestwe BP, nekuti vazhinji havasi kutestwa BP zvichienderana nenhomba yauri kubayiwa.
If I may also again weigh in the nhomba iri kushandiswa maningi kuZimbabwe these days. Nofunga isinofarm. Saka vanhu vari kutestwa BP. Kana uchiziva kuti une BP. Semunhu andikutaura nezvake. You won't just, you know, kungopinda kuti ubayo uchiziva kuti you have to be tested first. And boza anenge akuisa utano wake panjozi. And mataura nekuti if you knew clinic yacho. I have the name of the clinic, Nikumaruwa kwangu. I'll share it with you. I hope you can help.
Definitely. Ningafara, tika mkazuti tumira zitara chona. And nukudze kuti mangwana chayo mshina uyunenge wako. Kana mkafona munu uzu kwa unzunenge wako. Nekuti urumende yedu. Zvinhu zvidiki seizvi zvivari kuedza nepavanogona kuti zvigadzirisike. Saka either way ndikaziva kuti inzvimbo ipi mushina anogona kunge wapo mangwana kana zvikatonetsa MP wacho ndikataura naye kana ari webato redu reruzhinji rezanupf zvinogona kunge zvitogadzirika mangwana iwayo nekuti hatingamirire zvisina kurongeka kuti vanhu vangafa nekuda kwemushina usingadhure kuti unge uri muchipatara.
And also, Dr. Mavato, there is the issue that people have been going and lining up to get the vaccine, and then when they get there, they are told that they cannot have the vaccine that same day. But is that not creating, like, you know, a hotbed for COVID-19 to spread, you know, like a super spreader for people to be waiting for the vaccine for the whole day, and then when it gets to their chance, they are told, no, for today we are off.
Yeah, zvinogona kudaro nekuti iko zvine zvichavakuitika ndechekuti mafudzi evanopa vanhu nhomba iyi avakuremerwa nekuti vanhu vaakuuya vakawanda vaakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi. Saka zvinoitawo kuti nekuda kweshortage yestaff vanogona kunge ivo vanetawo by the time yazvosvika munhu panzvimbo yake kana kuti nhomba inogona kunge yapera. Nekuti vane nhomba dzavanopiwa pazuva kuti barai dzakati dzinenge dzichiuya nekuti storage yachona vangapiwe dzakawandisa for a week. Saka vakapiwa allocation yavo yezuva iroro kana ichinge yaperawo hongu zvino hazvina kunaka kuti uuye ugomira muraini ugoramba uripo. Zvipatara zvizhinji vanoudza vanhu kuti vanopa vanhu anonzi makadhi emanhamba kuti kana uri panhamba 100 ramba uri muchiu kana usiri pa100 ozodzoka mangwana nekuti tinongori nenhomba dzevanhu zana kana mazana mairi. Saka izvozvo vari kuzviita dzimwe zvipatara. Saka kana pane paunoenda ozoudzwa kunzi hapana usina kubvira wapiwa warning kutadza kufunga kwana chiremba nanamukoti vepachipatara ipapo nekuti kazhinji vanenge vachitoziva kuti nhasi tiri kubaya vanhu vangani. Saka vanobva vati vanhu vakamira mumutsetse muya woverenga vanhu vavo wokudza kuti kubva apa mozoya mangwana nekuti nhomba teyatinayo ndeye vanhu vakati. Asi zvinoitika mazvo kuti kune nhubu nharadada nhunzvatunzva nhundira mutsime dzana chiremba nanamukoti vasingaudzi vanhu vanotombokuta zvapera wamuchiyo havanzwisisi yatingati client care inotarisirwa kuti vana chiremba kana vana mukoti vese kana vashandi vari kubaya nhomba idzi vanofanira kuva kuinteracta nevanhu vavo kudyidzana nekutaudzana nevarwere kana nevanhu vanenge vauya kuzotambira nhomba idzi. Saka dzimwe nguva kutadza basa kana kutadza iye atingati public relations kwana mukoti ndokunokonzera kuti vanhu vangoungana hongu kupindira mubvunzo wako mavo idambudziko guru zvinogona kutokonzera chirwere futi ichocho chedziva mupengo kune vamwe vanhu vanenge vabva kumba vakasimba vozobata vapinda pamutsara wekurapa. Chakati vanhu vanzwisise mhuri yeZimbabwe ndechekuti kunyange hako wabayiwa nhomba iyi hazvireve kuti wapera kana kuti nhomba yapera hauchabata chirwere. Unofanira kungoramba uchizvidzivirira wakapfeka masiki yako usangobata-bata kana kumira mutii uchingobata madziro masimbi kana mahendlezi emadho dzange paunogona nekuti pane vazhinji vanenge varipo vanenge vane chirwere ichi. Saka vari kubayiwa ndada kuti ndibva ndangopindura Ngomo kuti mutunga kuti ndingiritini kuti vanobaiwa injection reku China kazhinji havasi kutestwa BP asi variko vane magara vanayo vanongotestwa dzimweni dzenguva inokonzera ine a lot of energy inokonzera kuti BP yako ibva yakwira kubva payanga iri ndosaka vachiti vakaona BP yako yakakwira unombodzigara pasi umbozorora imwe BP inokwira nekufamba kuya kuchipatara imwe inokwira neanxiety yawakamira mukiu saka zvimwe vanozviitira kuchengetedza utano wevanhu vanenge vauya kuzotsvaga utano saka hazvizobatsira mutuu kuti munhu auya kuzotsvaga utano obva aparadza utano panzvimbo yekutsvaga utano so you cannot destroy your health where you are supposed to get your health so ndo policy iripo saka tinoona kuti zveshuwa yes dambudziko riripo mavhu rekuti vanhu vari kuungana vamwe varikutowana chirwere chochichi paanenge vakaungana kuti vabayiwe asi vanokurudzirwa and ndinoda kukurudzirawo mhuri yezimbabwe kwese kwamuri kana usati wabayiwa kana uchinge waenda kunobayiwa mira kure nevamwe chengetedza distance yako nekuti vamwe vanhu vane utsinye havasi kutaura kuti ndabva kumba kune murwere vamwe vanenge vatobva kumariro vabata maoko havasi kutaura kuti vasangana nevane chirwere saka zvichakanaka kungozvichengetedza omira kure nevanhu kusvika nguva yako yekudaidzwa yakwana uyezve kune vari kuchengetedza mitsatsi mirainiya vanoona kuti hakuna anokupindira even though ukasara egap re1 meter between you and the next person variko vesecurity vari kuita basa iroro asi kana kune zvipatara
Dr. Mavaz ndimobatai muromo shamari yenyu svosve adzoka parunhare saka regai ndichadzoka kwamuri regai timboenda kwavari mnumzana tavandadzokora lapa OMDC alliance sependukile vasose pakata 40 yenyu manga muchiti uku kuti kwabayiwa vanhu vanodarika 1 million hapana zviripo makumbo enyoka sei muchidaro
ndo zvatiri kutoona izvozvo izvo kuti vana vezimbabwe vari vega ukatarisa mafira ari kuita vana vezimbabwe vari kungodona mumastreets manhamba evanhu vari kufa ari kungokwira zuva nezuva saka wozotarisa nezviri kuitwa nehurumende tenge taakutarisa sevanhu sevana vezimbabwe vanonge vachitarisira zvakawanda kuhurumende yavo kuti mafira ari kuita vanhu marwarire ari kuita vanhu nekupararira kuri kuita chirwere checovid-19 zviri kuenderana here neresponse yegavhmendi nezviri kuitwa nehurumende vanhu vese vatiri kutaura navo vaunotaura navo vanenge vachikuudza kuti kwete vanhu iko zvino somataura atiri kuita unongochitaura nevanhu vakamira mumuraini kuti vabayiwe jekiseni iroro kureva kuti hakutorina izvozvi pandiri panapa ndanga 10 minutes ago I was talking to the one of our members of parliament honorable Joanna Mamombe anga achitaura kuti kusenda kuconstituency yavo kunongori ne 1 center kuri kubayiwa vanhu saka vanhu vanenge vakamira vakaita raini muswere wese vachiswera varipo vamwe vachimukira makuseniseni saka tiri kutoona kuti chirwere chacho chiri kutoparadzirwa ipapo panofanira kunge pachibatsirwa vanhu panofanira kunge pachirapwa vanhu saka tiri kuona kuti hurumende haina kuita zvayakatara kuti ichaita tikatarisa zvavakanyora ivo kuti vanenge vavhaccinata vanhu vakati panguva yakati they fallen far short of that target that they gave themselves so for us to come here and say 1 million people have been vaccinated and then we celebrate there's nothing to celebrate there's nothing to be excited about this is a complete failure this is a government that has failed to provide health care to its people as it promised as the Emmerson Mnangagwa promised when he came in it's a failure if it was in other countries would be seeing the Minister of Health resigning, would be seeing, you know, a lot of heads rolling, you know, because of this monumental failure. But unfortunately, we are in Zimbabwe. People get away with giving mediocre performances, and we come here, Mkanya wangu, Dr. Mavaza, vanouya pano, vopururudza,
vopuruzira hurumende yavo votaura kuti hurumende iri kugona asi iwo nechemumwe vachitozoona kuti hurumende iri kukundikana tikatarisa nezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzemuAfrica Zimbabwe ndo iri pasi pasi panhau dzekupa mavaccinations mari iri kuuya mari iri kupinda EU iri kupa Zimbabwe mamillions emadollars tikaona kutaura kuti vana veZimbabwe vanzwisise kuti haisi nyaya yekuti mari hapana World Health Organization iri kupa Zimbabwe mazimari. America iri kupa Zimbabwe mazimari. Kunyango zvava vana mavazi vachita basa rekutukirira America vachiti America iri kupa Zimbabwe masanctions. Mari yakawanda iri kutobva kuAmerica. Mari yakawanda iri kubva kuUnited Kingdom. Mari yakawanda iri kubva kuEuropean Union. Iri kupinda muZimbabwe. Vanhu vachitora mari vachiisa muhomwe dzavo. Vanhu vachitora mari vachitorera muzvikwama zvavo. Mari inozosvika kuvanhu. It's just 25% of the millions that are coming. The rest of it is being misappropriated. Saka isusu tukutaura kuti zviri kuitika izvi hazvisiri izvo zvatinotarisira sevana veZimbabwe. Hurumende ngaimuke, hurumende ngaiite basa rayo sehurumende rekuchengetedza kodzero dzevana veZimbabwe, kodzero yekutanga yekuti vana veZimbabwe vanofanira kunge vaine utano, vachirarama vaine utano hwakanaka. Tiri kuona kuti kodzero iyoyi yatyorwa zvachose.
Leamuzwa lapo umnumzana Tawanda Dzokora uti hayi akutsho lutho lokuthi sokuhlatshwa abantu abangu 1 million. Itarget yabantu abangu 10 million eyafakwa nguhulumende. Sithi ufuna ukuthi kusiyatshaya umpalakazi abe sehlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Uyatsho uzokora uthi hayi ayisozi banje leyo target ngoba uhulumende uhambela muva. Ngakho akulalutho lokuthakazelela. Kodwa izolo sibone uhulumende esethula umthetho omutsha ophoqa izibhedlela lamakliniki ukuthi ahlabe umuntu wonke oyabe engene ku-queue before 5 o'clock ntambama. Njalo uthi abantu laba abangelazithupha abanye ngabalabazala babuya kudala bevela kubo Mozambique kubo Malawi labanye abeGugurawundi abangelazithupha uhulumende uthi akusadingeki ukuthi ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu abe lesithupha nxa isiyahlatshwa. Uyakwanisa ukuba le ncwadi evela ku-village head wakho kukansila kumbe ku-MP. Before we go back to Dr. Mabaza, Mr. Dzokora, yesterday the government ordered hospitals and all vaccination centers to vaccinate anyone and everyone who would have joined the vaccination queue before 5 p.m. And also is he relaxed the vaccination requirements, especially for undocumented people, 300,000 plus in Zimbabwe, who don't have IDs and who risked not being able to get vaccinated. But now the government says you can get a simple letter from your MP, your councillor, or your village head. What's your take on that? Isn't that something positive that would boost the vaccinations?
I mean, if it was honest, if it was true, I mean, if it was honest, then definitely it would have been something positive. But what I'm saying here is a government that is grandstanding, is a government that is making a public relations stance. The issue here is not that people were failing to get vaccinated because they didn't have the adequate or the necessary papers, or that they were not available. The people of Zimbabwe are available. The people of Zimbabwe want to be vaccinated. They are there. Vasina zvirehware zviri kutaurwa zvavari kutaura izvi. Vanenge vakamira muraini, vari kuswera vakamira muraini. Vamwe vari kupunzika vachifa vari mumuraini. Vari kutsokodzerwa varipo vachipushana varipo. Maraini akareba pano nekokoko. Tiri kuvaona tese, vari kuvaona vese. Ndovatiri kuti ivavo vacho ngavatange vabayiwa. Vanhu vose voona kuti vapera ava. Vochizotanga kutaura zvavari kutaura zvokuti they are relaxing the measures that they had put in. It's not like the people are not there or the people don't have the necessary papers. They have the necessary papers, but we just don't have enough vaccines in the country to cover the whole country. The vaccines that are coming in from China are just a drop in an ocean. Let's use the money that is coming in. Let's use the resources that are being made available by the World Health Organization. Let's use the donations that are coming from all over the world getting into Zimbabwe. Let's use them wisely. Let's buy as many vaccines as possible. We only have to buy from China because the money is being made available. Why are we not buying from the United Kingdom? Why are we not buying from the United States? Let's buy as many vaccines as possible, and let's have as many vaccination points as possible. How can we have one vaccination center in a big constituency in Harare? You know, it's impossible. So those are the issues that we want the government to address first. Let's have more vaccines, let's have more vaccination centers, and let's see the money that is coming in from other countries being used for the purposes that it is being donated for, not for it to be donated, to be diverted and used for other means and ending up in people's pockets or in people's bank accounts. That's what we are talking about, and that's what the government should address ASAP. Hurumende ichiita zvairi kuita zvegrandstanding izvi inorwadza ndiyo inozoita kuti zvinhu zvisvike pane zviri kuitika kusouth africa right now. The people of Zimbabwe are going to say at one time enough is enough, because these are people's lives that we are talking about. So at the end of the day, people are going to say kusiri kufa ndekuti vanhu vari kungofa, hurumende iri kungodya mari, vanhu vari kungofa, hurumende iri kungotora madonations ari kubva ichiendesa kwaenda kuenda. Saka vana veZimbabwe taneta nezviri kuitwa nehurumende. Hurumende ngaitarire vanhu sevanhu sevana veZimbabwe.
Thank you there, Mr. Zokora. Please do stay on the line. It's good that you mentioned South Africa, because that's where we are going with our discussion. Back to you, Mav. Dr. Mavaza Vachiripo Paruna. Mav. Meanwhile, Mr. Zokora, please do stay on the line. I see there's a vacuum there. Okay, Dr. Mavaza, ndofunga manzwi ava Zokora. Vari kuti hurumende haizi kufambisa chirongwa ichi negwara, and vari kuchema kuti nekusavapo kweutongi hwechekerere muZimbabwe, we might end up going the South African way, where we are seeing a violence flaring right now, and all the looting that we have witnessed in the past few days. What's your take on that?
Kutangarira kuti tingonzwisisa kuti vakuru vanoti kusatenda uroi. Saka nemamwe mazwi, bato reMDC rinozivikanwa nekusatenda. Saka tingati ibato revaroi. Handisi kutuka bandi kutaura zvinoreva vakuru. Izvozvoreva kuti vaDzokora pfungwa dzavo hadzisi kufunga zviri kuitika muZimbabwe. Vari kungotsvaga pekushoropodza nekutotuka nekunanga mai uroi, iwo achiziva kuti zvinhu zviri kuitwa zvakanaka. Sekuziva kwenyu, Zimbabwe haisi pasi pasi pevari kuita chirongwa chekurapa kana chekupa nhomba idzi. Iri pamusoro-soro. World Health Organization yakatotaura ikato announce, and it's on their website, kuti Zimbabwe is doing very well. Australia in parliament vakatosimuka vakarumbidza program yekuitwa neZimbabwe. Ngiriti nyika dzakawanda kana muno muEngland kuma MPs in parliament, they applauded Zimbabwe for the way they are handling this. So in other words, kuti tapfuura a million zuru nezuru zvasvika kupfuura milioni, it's a milestone. Kuno zvinofanira kutendwa. Hatingoda kungoisa politics pane utano hwevanhu. Inyaya yeutano, vaDzokora vanovaiwa vakangonzwa zita reZANU PF, asi chavava vachaita havazivi kuti chii, but chokwadi ndechekuti pari zvakanaka zviri kuitwa. Uyezve handisi kunzwisisa kuti pfungwa dzavaDzokora dzinombonyatsofunga sei. tukutaura nyaya yechirwere cheCovid vakutofunga zvekuluta unolutei nyika yedu hatina chinolutisa hatina problem yekuita dambudziko Zimbabwe iri kutonga zvakanaka vanhu vari kurapwa uyezve program yamataura M2 yekuti hurumende yakati munhu wese anenge apinda muraini before 5 anofanira kurapwa. That's a very good order, and we need to thank Urumende kuisa that order. Saka, in other words, what it means is, kana chipatara, vanhu vauya pachipatara, kana vachiziva kuti mushonga nhomba iyi iripo pachipatara ipapa, havafaniri kudzosa vanhu kumba. Saka, vanhu vari pachipatara vakadzosa vanhu kumba, haisi ZANU-PF yadzosa munhu kumba. Mukoti kana kuti muchengeti wepachipatara, asina kunzwisisa dambudziko ratinaro nekuti tiri munguva yehondo tiri kurwa nechirwere saka munhu wese anofanira kubatana uyezve vadzokora vanga vari kuti vanga vachitaura nemumiririri muparamende wavanga vachitaura naye isu tinoziva tiri kuti muzvari mamombe ane dambudziko rekupesana nechokwadi munguva yese saka tikatanyasasa munoona kuti vanongopomera hurumende pasina chipomero chinenge chiripo zvinoitika ndezvekuti the only truth which comes from MDC is their name. Everything else, it's a lie. Hakuna mari dziri kubiwa nehurumende. Mishonga iri kupiwa vanhu iri kutengwa, hatisi kupiwa mahara. Kune mimwe mishonga yatinodhoneterwawo, asi mishonga iri kutengwa iri kubva kuIndia, iri kubva kuChina, iri kubva kuRussia. We are buying those. Kuno kuEngland, we all know the rules here. They put it. Vakati, vanozotengesa mishonga yavo yakawanda. Kana vanhu vavachigaita nhaiti. Vane dzimwe nyika dzavari kutopa, dzimwe havasina vakupa. Nekuti kuno kavasina pedzavo. Uyezve ndoda kuti muone chinhuwani kuti kunyange South Africa chayo yakatotaura, ikatokumbira vanhu vayo kuti vanokwanisa. Endai kuZimbabwe munobayiwa. Nekuti chirongwa chiri chabatwa nehurumende yeZimbabwe. Nehurumende ZANU-PF inotonga Zimbabwe chiri kunwisa mvura chiri kubatsira but hatikwanisi hedu kuti timise chirwere ichi nekuti hakuna ari kugona kuchimisa asi tikuedza nepatinogona sehurumende kudzivirira chirwere ichi nao tikapinda mubvonga mupopoto nebopoto riri kuitika kusouth africa hatingambo zvino zvinotorwadza kana kushatirisa kuti tine munhu mukuru watingati murume mukuru anonzi vadzokora anoshuwira kuti Zimbabwe ipinde munyatwa seSouth Africa iri kuitika nemvonga popoto nekupazirana nekupisirana mabhizimisi asi pfungwa dzakadaro ipfungwa dzagara dzirimo muzamo MDC but vanoda kutomboona matirwa kana kudirwa mvura ichiposori kana kurohwa netsvimbo yemunamato kuti vazive kuti aiwa hatidi kushuvira zvakaipa kuvanhu veZimbabwe vana veZimbabwe vari kunorapa ehe tabvuma kuti dzimweni dzenguva kune maproblems anoitika mumacues but haasi haareflecte the ruling party haareflecte government what happens in hospitals does not reflect the mind of the party or the mind of the government so in other words Zimbabwe has done the best so far and ndangatitotarisa izvo ndicharani we are so far one of the best African countries in administering mishonga iyi tikada kuona kuti tiri about 14 to 15 million tapa more than a million with our state as a country. This is a very plausible green milestone and hatina kugumira ipapo tiri kuenderera mberi mavhu hakuna nyika yati yapedza vanhu vayo. Swaziland ine vanhu 1 million asi tapa 200,000 chaiyo asi vari mishonga vanayo. Lesotho ine vanhu 850,000 havasati vapedza vanhu vavo. Saka isu tatopedza nyika inonzi Lesotho neSwaziland tatovarapa vese davanga vari muZimbabwe. Uyezve point yamataura two yekuti muZimbabwe hurumende yakapa mutemo wekuti kunyange usina chitrupa kunyange usina chinoratidza kuti ndiwani enda unobayiwa ingotsvaga anokuziva anongonya nokuziva kana kuri kumusha sabhuku wako kana kuri mutaundi vanzikana kuenda kuna headmaster pachikoro anokunyorera oro MP wako ungada zvakanaka sei kuti mushonga uri kupiwa munhu wese hazvina kuziva nekadhi rezanu kwanzuya netsamba yekuti ndive nhingi takuziva here ende zviri kuitirwa mastatistics kuti tizive kuti vangani vanhu varapwa tonyora nemazita avo kuita tisazo overdosa nekurapa vanhu ka4 or 5 when you need only 2 doses saka in other words kusatenda kunoita vari MDC kunoshungurudza uyezve kunoratidza kuti kune vanhu vasina kukwana vari kuda kutonga
Dr. Maraza Ndeti dzokere panyaya iyoyi yeCOVID-19 tozviziva kuti mapato maviri dzanopiepu neMDC moramba muchikweshana asi tikaramba tichingotukana tinobva tazotadza kuti tienderere mberi nechirongwa saka zvamira zvakadaro munoona hurumende ichizokwanisa here kusvika patageti yavo ye10 million kuti paive pane herd immunity
yes hurumende inokwanisa kusvika patageti kazhinji kana pachinzi paitwa tageti mavhu hazvireve kuti azvireve kuti tageti tinobva tarasa taibata but chishuviro chehurumende kuti tinge tarapa vanhu vanokwana 10 million panguva yakatarwa saka kana tasvika pamillion it means tiri kuenda mberi taakupinda iko zvinoizvi kana vangosvika pamillion kusvika pa10 million hapachanetsa mishonga iri kuramba ichiuya tinoziva kuti masvondo matatu apfuura kana manga makatarisa pane nguva yekuti mishonga vanga vapera vanhu vaiti vachida hapatisa mushonga but iko zvinoizvi hakuna ari kudzoserwa kumba nekuti hapana mushonga kungodzoserwa kumba nekuti nguva inenge yapera kana kuti vanhu vaakutya kefyu iriko kudzokera kumba vachifamba usiku but otherwise hurumende yakati kana wabva kunobayiwa unotsanangurira mapurisa kuti ndabayiwa nhomba ndosaka ndasvika usiku kana kuti ndafamba nguva dzino saka in other words varelaxa even though kune kefyu but kana uri kuenda kunorapwa it's a necessity saka uri kuiswa under the essential people vanenge vachirapwa saka ndiri kutini mavhu hakusi kutukana asi kurapana mupfungwa kuti titende
chiregei titaiwo ntunga atowo vadzokora mukana wekuti vataure ntunga
vadzokora hanzi navamabaza zvenyu zvemdc kungopokana nezviri kuitwa nehurumende chete chero ichiita zvakanaka kunge nyaya yekuwedzera nguva yekuti vanhu vange vachibayiwa kuti 5 o'clock munhu wese anofanira kubayiwa uyezve nyaya yekuti vanhu vasina maids vange vachibayiwa hanzi muri kungoshora zvese zvaitwa nehurumende yavamunangako
nhasi ndotori nerombo rakanaka ndiri raiti nekuti handisi kunzwa zvituko zvavo Dr. Mavaza vanouya nezvituko hapana chimwe chavanotaura kutaura zvekutuka MDC kutaura zvekutuka chief svosve at least nhasi handisi kuzvinzwa saka ngavatuke havo hazvina basa asi isu tiri kutaura takamiririra vanhu MDC ibato revanhu saka zvatinotaura isu zvinenge zvichibva muvanhu vanhu vakamira pamaraini varipo saka ndataura ini kuti haisi nyaya yekuti vanhu havapo vanofanira kubayiwa haisi nyaya yekuti vanhu vari kutadza kubayiwa nekuti havana zvitupa nekuti havana matsamba abva kuna nasabhuku kwete vanhu varipo asi mavaccines mashoma pekubayiwa pacho zvishoma saka tiri kunyepa here izvozvi ngavapinde muHarare vaone kuti vanhu vakamira maraini vanhu vakamira maraini ivavo havana zvitupa here vanazvo nyaya iripo ndeyekuti havasi kubayiwa nekuti hapana mavaccines akakwana hapana mavaccination points akakwana ndo zvatiri kutaura pavanenge vagona panenge pachigonekwa inga tinouya pano tichitaura wani kuti vanhu vari kugona nekuti tinenge tanzwa nevanhu tinenge taenda muvanhu tichinonzwa kuvanhu kuti vanhu vari kufara here kana vachifara tinouya tichitaura kuti vari kufara asi kana vanhu vachigunun'una vachitsutsumwa vachichema izvozviso nekufa kuri kuita vanhu vanhu vese vakatsamwa Zimbabwe yese yakatsamwa saka hatingauye pano tichinyepa tichitaura kuti zvinhu zvakanaka tichirumbidza vamunangagwa nenhema dzekuti vaita vanhu 1 million ivo vaida kuti paitwe 10 million hamusi kuonawo nimega kana ani naani chero bofu rinozviona kuti ndokunonzi kukoni iwoko kana iwo uchiwana 1 out of 10 uchitarisirwa kuti unofanira kunge uchiita 9 out of 10 woita 1 out of 10 onzi waedza nekuti watunha chimwe chete hatidi kufadzana nenhema zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vana vezimbabwe vari kufa ende vanhu vari kufa ava vane hama vana ana baba vane vanin'ina vane hama muzimbabwe saka hatinyarare kana tinyika ichipera nyika ichiparara zvakadaro nekuti tosvika kuti ana mavaza vanozoya vachitaura kuti tiri vekusoropodza atishoro pose izvozvi mukaenda pa vitivit munoona ana leader mahere even president Chamisa chayo vari kukurudzira vanhu kuti endai munobaiwa endai munomira maraini iwayo ingoshingirirai vana veZimbabwe asi tabuda kusvika asi endai munobaiwa tikutokurudzira isu kuti vanhu vaende vanobaiwa chondo rakapera makaona tichitopetishina Zimbabwe Lawyers for Human Rights nevakuru vekuMDC vachitopetishina hurumende kuti iende kunoparadza musangano waitwa nemapostori vaichiregererwa nevanhu vezano nekuti kwangu ine vakuru vakuru vezano vanhu vakaungana mapostori akaungana vakazara panguva ino yeCovid kutoita zvokuenderwa kukoti nezHR kuti bvisai vanhu avo yange isingazvione here hurumende izvozvo zvinizvono zvatenge tichitaura kuti zvinofanira kugadziriswa nekuti vanhu ivavo chete vechechi ivavo vari mathousands kudaro vanokwanisa kupedza nyika yese nekuti pavari kubva pachechi pavo ipapo vari kuenda kumativi akasiyana siyana muZimbabwe imomo vanenge vachinoitei vanenge vachinoparadzira chirwere saka zvinizvozvo ndozvatiri kuti ngazvigadziriswe kana ana mavaza vachiuya pano vachitaura kuti tiri kukanganisa kana tichitaura izvozvo aiwa ngavaita havo zvavari kuita ngavaita havo zvokugotsikwatsurura namunangagwa wavo asi chandoda kuvaudza ndechekuti vana veZimbabwe havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende ende kusafara ikoko kusafara kwatiri kuita ikoko kuchatisvitsa kumagumo nehurumende yavamunangagwa vana veZimbabwe vachapedzisira vati iko zvinotanzwa tayuwira nenhamo tayuwira nekumbunyikidzwa tayuwira nekusapiwa kodzero dzedu woita zvekuitwa kusouth africa woita zvekuitwa kueswatini
siyabonga mnumzana Zokora Liamozi abuyela njalo kundaba yesouth africa ukuthi hayi udaba lezimbabwe umnangagwa nxa engaphathanga kuhle abantu bengagcina bengena esitaladeni besenza okwenzakalayo kwele South Africa laseEswatini lapho okulodlame khona mafu
sakusaenderera mberi handisandakanganwa pane meseji yauya ichibva kuna honorable Monica Muchangwa vachitaura ivo pamusoro pekushaya kwamuzvare Sandra Nyaira saka regai titore mukana wekuti tiridze zvavataura pamusoro pemabasa akabatwa namuzvare Sandra Nyaira hatisati tapedzisa hedu nokuti nguva yedu yadyanana tasarwa ne-8 minutes regai tiise pamushini wenhunzikire tichinyatsonzwa handisi kuzwa kuti muri kunzwa hereko regai tiedze kuti tiise paspika kuti vamwe vanzwe nekuti ini ndiri kunzwa kunoku but ndoziva kuti kune vamwe vari kunzoko vanogona kunge vasiri kunyatsonzwa kuti zviri kunzi chii but apa tiri kunzwa mashoko ari kubva kuna honorable Muchangwa vachitaura ivo pamusoro peupenyu hwamuzvare Sandra Nyaira vakatisiya
about the death of one Zimbabwe's female pioneers in the media sector Sandra Nyaira I knew Sandra personally Nyaira joined the journalism profession at a time when few women dared or dreamt to. Her illustrious career, which spanned over 20 years, encompassed sales at the Zimbabwe Inter-Africa News Agency, ZIANA, and the Daily News. And before that, before she moved to the United States, where you said she actually worked with you. At the time of her passing, we are told Nyaira was flying the Zimbabwe flag high as the Communications and Public Information Officer at the UN Economic Commission for Africa and Ethiopia. I do want the women of this country to take Nyaira's legacy ahead. Her legacy is that of a hardworking trailblazer who executed her duties in a professional yet warm manner. She will be forever etched in history for being the first woman in Zimbabwe to take a leadership role in the newsroom. And that she started when she was very young, 26 years. She is a true mentor. And I must say, as a country, we've lost a remarkable example of how women are equal to any task given to them, especially in the media fraternity. I really want to console the family of Sandra Nyaira by actually telling them that this loss is not just their loss alone, but as a country, we've lost, as women, folk we've lost. May her soul rest in peace. And as we go through this grief, let's continue to remind each other that COVID is here with us. We need to take the precautionary and preventative measures very seriously. Let's continue to sanitize our hands. Let's continue to don our masks properly. And let's observe the social distancing. And what is more important, we need to be vaccinated. By being vaccinated, we obviously are saying when the virus comes, it will be weakened. But most of the country, we need to achieve the herd immunity, which is only when we have vaccinated more than 60% of our population. So Zimbabweans, let's get vaccinated. It will certainly make our countries go back to our economic activities. Otherwise, meanwhile, let's observe all the WHO protocols. It's important to save lives. It's important to save our life, our loved ones, and those who work around us. To Sandra, I say, may you also rest in eternal peace.
We're hearing the Ntunga from the Minister of Information, Monica Muchangwa. She gave a tribute to the late Sandra Nyaira. Maybe just give us an update as to the funeral arrangements before we bring in our guests to round off.
My funeral arrangements, Sandra Acha Vigwa Mangwana, Guarare. Let me open Ningi program yang show. Sandra Rikuvigwa Mangwana Guarare. Let me open. Burial will be held on Saturday, the 17th of July, 2021. The funeral procession will start from Nyarazo Hebechi Tepo Pala at 9 a.m. to Warren Hills Cemetery. The burial will be at 10 p.m. Saga vachange vachi live streamer since panechiro ereche COVID-19. Saga we will be watching as we send off our good friend.
Thank you, then, Tunga. Maybe we can bring back our guests to just do a final roundup before we close off. We have 3 minutes left. Let me just bring in Mr. Dr. Malaza, and then you can also bring in Mr. Foshe to just give us a
thank you, Mav. Mchidimbu ndoda kungoti dambudziko ratina ro ndirekuti tine vanhu vasinganzwisisi panati paitwa basi tambozvitaura hedu tinoda kuti munyatso tinyatsoongorora kuti vanhu vazhinji vari kukanganwa chinhano chekuti patakatanga kuti vanhu vabaiwe nhomba vanhu vairamba vachifurirwa kuzvipatara saka iko zvinoizvo vanhu vaakuya vakawanda saka macenters are overwhelmed but haasi kuvhara ari kuramba achishanda uye zvotoda kuti zive kuti vanhu vazive kuti vanhu vari kurapiwa and it's a good move. We need to thank the government for that. Uyezve zvinonzwisa tsitsi kana kutoti zvinogumbura kuti kune vanhu vanotoshuvira kuti vanhu ngavaregedze kuwana mishonga kuti vagopinda mumugwagwa vaite noise. Hazvibatsiri kuratidzira nekuti munenge muchitotora zvirwere zvakawanda uyezve kuti tingotaura muchidimbu mavhu bvongamupopoto iri kuitika nezhowezhowe riri kuitika kusouth africa it's a very sad thing. It's very sad because tine hama dzedu zhinji dziriko kusouth africa vari kutopinda muproblemi vachitonobawo mumasoro vachitoburitsa vachitobuda pavhidhiyo mapusiro avo kuti taba zvakati taluta zvakati izvi zvinoratidza kuti kana vanhu vachinge vapinda mumugwagwa hazvirevi kuti hurumende yakaedza kutonga kana kuti pane udzvanyiriri vanhu vanenge vane zvavanenge vari kuchemera but tatimbonzwisa kuti kunyange vari neproblemu yavanayo nekusungwa kwavazuma but action yavatora vana vezimbabwe ngatiregedze kutedzera zvakadaro ngatisapindei muzviroto zvavasvosve zvokuti vanhu ngavaratidzire vanhu ngavagari mudzimba let us be careful. Let us fight this pandemic.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, Dr. Masimba Mavaza. Nguva yedu ndiyo yadyanana, so I'd like to thank our guests this evening on behalf of my co-host Ntunga Milinkomo. We thank Dr. Matiba Mavaza of ZANU-PF. We thank also Mr. Tawanda Jokora of the MDC Alliance for having been our guest this evening. And we also thank all those that contributed on the show. I'm Marvelous Nshanganya, who is saying have a very good evening.